Bepana Urenews Day raburitsa mashoko ekuti vamupoko vakasvika pakamba yebulawayo Central apo pakachengetedzwa nhengo dzebato rezanu PF dzakasungwa mushure memhirizhonga inonzi yakaitika nemusi wesvondo pamahofisi ebato iri paDavis womubulawayo makare. Zvinonzi nhengo dzezanu PF dzakasungwa idzi dziri kuchikwata cheGeneration 40 icho chiri kukwidzana necheTeam Lacoste pamujaho wekuzotora matomu kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vabva pachigaro. Mhirizhonga yakaitika iyi inonzi yakasiya vanhu vaviri vakuvara zvakaipisisa uye inonzi yakakonzerwa nemakakatangwa ari muzanu PF panyaya yekuda kubvisa murongi wemisangano mubato iri vasevhi yakasukuwere pachigaro kuri kuitwa nevamwe vari mubato iri. Vakasukuwere vari kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro asi vari kuramba mhosva iyi vachiti vakarembera pabhachi ravamugabe. Vamupoko vanonzi vakasvika pakamba yemapurisa yebulawayo Central ndokufurufusha mukuru wemapurisa pakamba iyi vachida kuti vanhu ava vasunungurwe. Zvakaitwa navamupoko izvi zvasvorwa neMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai munyoro anoona nezvinoitika mukati menyika muMDCT amai Lilian Timvias vati zvakaitwa navamupoko izvi zvinoita kuti mapurisa asaite basa ravo akasununguka.
Ende nyaya yavhipimupoko haina kumira zvakanaka nokuti vhipimupoko vakatora oath of office ende vakataura ivo kuti he is going to uphold the constitution of Zimbabwe. Saka vanotoziva kuti kupopota kwavaita vachipopotera mapurisa kuti vari vasunungure vasungwa vanga varesva vakaripotegwa kumapurisa imhosva. Saka nyaya iyi ivo semutungamiriri wenyika vice president wavamugabe vanoziva kuti bumbiro remutemo ndo rakanyanyokosha zvikuru munyika ende ndo ravanofanirwa kuti vange vachitevedzera. Vamupoko vanoziva zvakare kuti ijuti remapurisa kuti iko vave vachinyaya dzinenge dzaripotwa kwavari vave ndivo vanotanga vadziongorora then nyaya idzi dzozoenda kukoti. Vasungwa ava voreleasewa nekoti ende uye zvakare vamupoko hakuzi kutanga vakatombozama kuzviita izvi ende vari kuramba vachityora bumbiro remutemo.
Zvataurwa namai Timvias zvatsinhirwa navagift nyandoro vano vemutauri wevakafanobata chigaro chemutungamiriri webato renational peoples party amai Joyce Mujuru vanyandoro vati zvakaitwa navamupoko zvinotyora bumbiro remutemo yenyika iro rinoti mapazi ehurumende anofanira kushanda pasina kupindira kweutungamiri hwenyika.
Zvazvinoreva zvinoreva kuti hapachina kugadzikana kwemutemo pabumbiro redu remutemo munyika yatingati rule of law. Izvi zvinorevei mapurisa vanhu vanofanirwa kunge vachiita basa ravo pasina kutyidzisirwa vakasununguka uye kodzero dzemapurisa dzinochengetedzwa nebumbiro remutemo munyika munomo zviri pamutemo ratingati constitution yedu yenyika. Nyika yedu uri mutemo mukuru constitution yedu unoita guarantee yatingati separation of powers. Vamboko ndo yatinoti executive haifanirwe kunge ichiindastria nekuti mapurisa vaita basa ravo sei. Ndosaka kune legislature, executive, judiciary. Zvinongoreva kuti munyika munomu mutemo hauna kufanana kune vese. Tinogara tichitaura uye zvinozadzikisa mashoko yedu isu vari muopposition zvikuru venational peoples party kuti mapurisa nguva zhinji waiti tinovaremekedza asi nguva zhinji vanoshandiswa kuita mabasa asina kururama, mabasa ekuchengetedza even huipi hwezano ende hakuna chinodarika semucherechedzo pane zvaitwa navamboko. More importantly, vamboko vachiita zvinhu zvinonyadza zvakadai varivo vari kunge vakamira semutungamiri wenyika zvinonyadzisa.
Zvichakadai amai Timvias vati sebato MDCT ichakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva pamwe nekudare reparamende.
Anozokonzeresa mhirizhonga yakakurisisa munyika kwekukonzeresa bloodshed nokuti vanoziva kuti chero vakarova chero ani chero kuuraya ndinoona kudaro vamupoko vanogona kuita sei kuuya vachivabvisa. kumapurisa. Saka vacharamba vachiita izvi because vamupoko vane masimba makuru chaiwo anonzi executive powers. Avari kuda kutyora vachishandisa kuburitsa nyaya, kuburitsa vasungwa vanenge vapara mhosva. Saka izvi isusu hatizvikurudzire uye hatizvide nokuda nekuda kweizvozvo. Vamupoko vanofanirwa kuziva kuti tinokwanisa kana kuapply a constitutional application kuti vabviswe muofisi iyoyo because varamba kushingirira vachityora bumbiro remutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vasidney chisi vanoti zvavai pachena kuti utungamiri hwezanu pf hauzofe hwakatevedzera mitemo yenyika uye mitemo iyi haizoshandiswa zvakaenzana pakati pevari muzanu pf nemapato anopikisa.
Zvinhu zvitona mupoko zvinototyisa nekuti zviri kuratidza kuti kwatokuenda hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vezanu pf vakaita mhosva, nyange vaitona mhosva pakati pavo, zvinoratidza kuti izvo ivo havakwanisi kunge vachisungwa and zanu pf yaratidza izvo kuti zviri kuramba zvitaurwa nevakomana vemdc zvokuti problemu yemareforms haisi nyaya yemaelection state, inyaya yatinoti encroachment of the executive into the electoral management system. Ndo zvaakuitika ike zvino zvokuti tiri kuona masimba executive achienda achinodambura zvinhu zviri kuitika kune zvimwe zvinhano zvemapoko ematongero enyika kuitira kuti vanhu vezanu pf vasange vari mumhosva, nyange ari iye anga achiita meeting iyoyo, munhu anenge akanganisa anga akanganisa. Saka zviri kutaridza isusu kuti patokuenda ma2018 tichaona vanhu vezanu pf vachisiyiwa vakadaro, vanhu vane mapako mapato anopikisa varivo vanosungwa. Saka tine urombo nezviri kuitika munyika yedu.
Aka akazi kekutanga kuti vamupoko vaende kumapurisa vachida kuburitsisa vasungwa. Gore rapera vamupoko vakaenda kukamba yeAvondale muHarare kwavanonzi vakaburitsisa vakuru vakuru vekambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yeZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA, avo vakange vasungiswa nekomishoni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori hwemari yaisvika miriyoni imwe chete yemadhora. Nyaya iyi yakazongotsikwa-tsikwa ikapera. Studio 7 haina kukwanisa kuzwa kuna vamupoko kana kuzanu pf kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.